This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 22, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tatoona dambudziko rezvakaitika gore rakapera rekuti vanhu vaifanira kuvakabhadhara mari kukanzuro zvakakanzurwa zvibereko uye zvatigwadamisa pasi, saka hakuna mukana wakadaro uchadzoka zvakare.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havachafezve vakaita urongwa hwekuregerera vanhu vane zvikwereti. Varimi vefodya vokurudzirwa kurima fodya yemhando yepamusoro kuitira kuti vawane mari yakati wandei.
Calvin rate yedu kuti mombe dzinobereka dzikusvika makumi mana nechishanu muzana regwaroga, kureva kuti hazvina kunaka izvozvo. Toda kuti izvozvo vapfuyi vemombe vazive kuti kunonzi kupfuya mombe kunge mombe yega yoga inotarisirwa kunga ichibereka ichikupa mhunu pagore roga roga.
Hurumende inoti nyaya yekuti nyika ive nemombe dzinoikwanira kutengesa nyama kunze ichatora nguva yakati rebei. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuro yavo haisi kuzofa yakaregerera vanhu zvikwereti sezvakaitwa munguva yesarudzo gore rapera, izvo vati zvave kukanganisa zvakanyanya mashandure ekanzuro. Kanzuro yeHarare inoti makambani nevagari vane chikwereti chinosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi masere nemaviri emadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaManyenyeni kuti tinzwe nezvedambudziko iri.
Tichikwedza kupa maincentive kuti vanenge vane masituation dzakadaro ngavauye titaure navo. Tatisoda kukurudzira kuti vanhu vafunge kuti kuchazvezvikanzwa futi zvichanzi mari dzabva dzakanzwa idzodzo hakusisina. Tatoona dambudziko rezvakaitika gore rakapera rekuti vanhu vaifanira kuvakabhadhara mari kukanzuro zvakakanzurwa zvikwereti izvozvo ndivo zvatigwadamisa pasi, saka hakuna mukana wakadaro uchadzoka zvakare.
Iwo makambani aya nevanhu vari kuteererawo here kurudziro yamuri kupai?
Hongu pane vari kuedza chaizvo ende tinozvikurudzira. Sekutaura kwandaita hapana kumwe kwachaenda nyaya iyoyi. Nyaya yatongove kuti kana chiri une chikwereti chekanzuro chichatongochitsvaga chii, saka kutokurumidza kunge ave nani.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare. Mukuru wekambani yeTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti varimi vefodya vanofanira kutevedzera zvose zvinodiwa mukurima fodya kuti varime chirimwa chemhando yepamusoro chinozotengeswa nemari yakati wandei. Izvi zvinotevera mashoko ekuti varimi vakawanda munyika vanyoresa kuti vange vachirima fodya iyo younza mari yakawanda. Varimi vari kugunun'una kuti havana zvikwanisiro zvekurima fodya. Asi vamwewo vanhu vari kugunun'unawo kuti varimi ava vave kupedza masango nekutema miti. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMatibiri.
Iye zvino tingati mvura haisati yanyatsotanga kuturuka zvakanaka, asi tichitarisa maseedbed kana kuti manesi akagadzirirwa kurimwa kwefodya tirikuona kuti tingangokwanisa kurima mahekta anokwana kuita 105,000 hectares. Mahektare akangoda kuenzana neakarimwa fodya gore rakapera kana mwaka akapera. Saka kwatiri zvinoratidza kuti zvinhu zvinenge zvakamira zvakanaka.
Ko, zvii zviri kuitwawo kuti fodya yacho ive iri yemhando yepamusoro?
Iye zvino chatonyaya kukurudzira ndechekuti varimi vatedzere zvinodiwa kuitwa pakurimwa kwefodya kuitira kuti vakwanise kuita yaya yatinoti quality pachirungu yakanaka inodiwa nevatengi vefodya. Izvi tiri kunyaya kukurudzira kuti varimi vatedzere mutemo inodiwa kutedzera pakurimwa kwefodya nekutedzera zvinodiwa kuitwa pakurimwa kwefodya. Fodya chirimwa chinoda zvinhu zvakakwana nenguva yakakwana. Choda kuisa fertilizer yakakwana, choda kusakurwa nezvimwe zvakadaro nenguva kuitira kuti quality yakana kuti kunaka kwefodya kubudewo zvakanaka uyezve negoho racho zvinge riri pamusoro.
Ngatichitariseiwo nyaya yekuti vamwe vari kuti ko Zimbabwe yadii kutangawo makambani anenge achi gadzirawo fodya inokwanisa kunge ichibhemwa nevanhu pane kungotengesa mashizha.
Iyo inyaya yatinogara tichitarisana nayo. Tiri kukurudzira makambani kuti vaone zvekuita kuti vaite yatinoti value addition, kuitira kuti zvinhu zvinozoburiswa munyika muno zvichienda kune dzimwe nyika zvinge zvane mutengo wakati o, kuitira kuti mari inodzokawo munyika muno kana kuti inobhadharwawo pane zvinhu zvatinenge tatengesera vekunze. Inyaya iri yepamusoro. Tinoona nyika dzakawanda dziri muno muAfrica dzisingazivikanwa kunzi dzinorima fodya, asi tinoona kutiona tichitarisa zvavanoita tinonzwa kuti vanotengesa mitsanga yakawanda kunze kwenyika.
Mukuru wekambani yeTobacco Industry and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vari parunare muHarare. Muteedzeri wegurukota rezvekurima vapadhijanda vanoti zvichatora nguva yakati rebei kuti nyika isvike pauwandu hwemombe dzairi kuda, nekuti varimi vachiine zvimhingampinyi zvakati wandei zvavari kusangana nazvo. Zimbabwe kare yaisimbotengesa nyama yemombe kuEuropean Union, asi pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvopa kuti kambani yeCold Storage Company itatarike. Kambani iyi ndiyo yaishandiswa nenyika kutengesa nyama kunyika dzekumawirira. Varimi varogunun'una kuti havana mishonga yekudhibhisa mombe uye mafuro ari kunetsa kune dzimwe nzvimbo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vazhanda.
Kuti mombe dzichowanda kuratidza kutarisa kwatiita mombe dzedu, kuchengeta kwatiita mombe dzedu, kuti dzine dzibereka pagore rega rega, mhou yega yega inge ichibereka pagore rega rega, zvinova zvinhu zvisiri kuitika izvozvo. Mure zvinei zvicalvin rate yedu kuti mombe dzinobereka dzikusvika makumi mana nechishanu muzana roga roga, kureva kuti hazvina kunaka izvozvo. Toda kuti izvozvo vapfuyi vemombe vazive kuti kunonzi kupfuya mombe kunge mombe yega yoga inotarisirwa kunge ichibereka ichikupa mhuru pagore roga roga, toziva kuti hakugona kupfuya mombe.
Chii chinopa kuti mombe dzisanyanyobereke kana kuti kamwe chete pagore zvamuri kutaura izvo?
Zvinhu zvakawanda zvinokonzera izvozvo. Zvinhu zvakawanda sitereki, zvikuru chotanga nefertility rate yemombe yacho iyoyo, mhou yacho yekuti how fertile is it, panenge yakunosangana nemikono and nebulling season. Zvakare tinokurudzira zvikuru kuti mombe dzitange kuenda kubhurunana November, December, January. Uswa hwacha se hwapo mombe dzine miri yakanaka, dzisina kuonda kuita kuti dzive kubata kumzobata mazamu. Dzozobereka zvakare muna September, October, mvura yakuda kunoita futi kuita kuti padzine dzabereka paya paya dzikumzokoka futi huswa hwadzine dzichifura. So inenge fanenge iri yonzi bulling season yatinoita iyo, pasari pokuti isusu hatizomanaja zvedu zvinhu zvedu zvakadarozvo. Saka tinongoroa mombe dzaakungobereka pose pose munguva yegore, zvisiri izvo zvinenge fanira kunge zvichiitika.
Saka mombe dzamungati muri kutarisira kuti Zimbabwe iite, dzamungati aiwa apa tasvika pakanaka, dzinenge dziri ngani tichienzanisa nedziripo?
Aiwa idea iripo haisi kuti tinge tinoti tasvika pakanaka. Idea iripo ndeyekuti tine mombe ngani dzatinge tichifanira kuuraya pagore rega rega. Ndo pane idea ichewo uwandu hwemombe dzinourayika dzinotengeserwa pagore rega rega. Mombe dzikangowanda dziri muvanhu vasingatengese, nyika haipunduke naizvozvo. Kungoti mombe dzakawanda asi dziri muvanhu, vanhu vacho vakuti varombo asi havatengesi mombe, hazvibhadhare izvozvo.
Muteedzeri wegurukota rezvekurima vapadhijanda vari parunare muHarare. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwavanhukadzi kana kuti Women's Forum, chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tawana mukana wekuenderera mberi nehurukuro yatakaita na amai Nozipo Chikomo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Apo svondo rapera vaichema chema vachiti ivo dai hurumende yeSouth Africa yagadzirisa zvinhu kuti madzimai nevamwewo vakwanise kudzokera kumusha vakamirira mapepa avo eZimbabwe Special Permit Dispensation. Amai Chikomo vachatitsanangurira kuti vari kutambira sei mashoko ekuti
vacha wana mukana wekuti vadzokere kumusha mapermit avo asati abuda. Gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba Svondorapfuura vakati ivo vese vakanyoresa kuti vawane mapepa eZimbabwe special permit vanokwanisa kuenda kumusha mapepa avo asati abuda vouya zvavo vachizomirira mapepa vari muSouth Africa. Tatanga nekuvhunza mai chikomo kuti vari kutambira sei mashoko aya.
Kutaura chokwadi zvinhu zvatiri kutambira nemufaro tichitendawo hurumende yeSouth Africa kuti vakati vangarirawo ipapo Ministry of Home Affairs kuti vaite reconsider zvavanga vambenge vamboti isusu hatisi kukwanisa kukurosa kusvika mapermits edu abuda. Saka senguva yaDisemba ndofunga tinongoziva tese kuti ndonguva ivhini makambani atinopiwa mukana wekuti timbonoona mhuri dzedu timbozorora ende futi nguva inoiyi ndonguva yanga ichikwanisa kuti vanhu vaitewo mabasa avo anoda kuti vavhare vhare magepu kumusha. Saka newsidzi dzauya zvakanaka ende tinodzitambira nemufaro.
Tombotarisa imi semudzimai ari imomo muSouth Africa, zvii zvamuri kutarisira kuti muchaenda muchinogadzirisa kumusha kwamatimi mava kuzoenda?
Zvatiri kuti tinganogadzirisa at least tiri kunonyanyoona kunosangana nemhuri dzedu. Tine maprojects tiri kuvaka, saka ndongoyo unonosvika uchionawo kuti zvinenge zvichifambawo sei uripo, nokuti zvimwe zvokumboti uchitumira mumwe munhu zvinhu zvinonetsa. But inonguva ndonguva yatatakatarisira kuti aiwa ndongo yatawana nemukana tichiona kuti zviri mastage acho ari kufambawo sei, toonawo patasiyira sekuti gorewo rapera unobva wazivawo kuti aiwa zvandaa kupinda mu-2015 ndaakufanira kuda kuti ndichinyatsoshanda ndakatarira izvi neizvi neizvi, ndishande nesimba ndivharewo gepu.
Imi semudzimai, zvii zvamungati makadzidza iro gore rino zvamungazode kuona zvichikubatsirai mugore ramangwana?
Ndakadzidza zvinhu zvakawanda especially kubudikidza nemachallenges andakasangana nawo muno munyika yeSouth Africa. Tinoona kuti takasangana nemachallenges akawanda semadzimai, zvakatipa iro simba rekufoma tumaorganization tuduku duku twevakadzi tichidzidzisana kuseva dzingava mari, tichidzidzisana semaoko. Saka zvinhu zvakandibatsira ende zviri kuramba zvingondibatsira, zvicharambawo futi zvichindibatsira mune ramangwana rangu.
Pane kurudziro yamungapewo mamwe madzimai akateerera here panguva iyo ino nezvamasangana nazvo ikoko kuSouth Africa kwamuri kushava?
Chinhu chandingakurudzira madzimai, ndinongoti madzimai musanete, zviome zvirwadze sei, pamuri ipapo mukaita madzimai matatu kana mana kana 10 or so unganai, nokuti munopanana mazano, umwe ane chipo chinenge chakasiyana nechomumwe. Saka mukasangana mukapanana maideas munoita chinhu chinoita kuti upenyu hwenyu hwatiri kuramba tichingochema semadzimai everyday hutirerukirewo. Saka ndinoti kana uri mudzimai, buda muchizarira usanganawo nemamadzimai uzvishavirewo uitewo mabasa emaoko. Hazvirevi kuti kana usiri pakambani waakufa nenzara. Kune madzimai vari kudzidzisana kuruka, kune madzimai ari kudzidzisana kubika makeke, kune madzimai ari kudzidzisana kusona, zvakangosiyana siyana. Kune madzimai ari kudzidzisana kana kuchengeta huku. Saka buda muchizarira imomo semudzimai wanhasi, ubatanawo nemamadzimai udzidzewo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nozipo Chikomo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nanyanduri anoita zvemitambo yemadrama vaDeft Mubayiwa, avo vanonyanyozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Sabu Kuvhara Zipi, vachishanda nechikwata cheziya Cultural Arts Trust chekumasvingo. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaMubayiwa.
Changamire ndizvozvo.
VaMubayiwa, vazhinji vari kubvunza kuti ko Sabu Kuvhara Zipi nechikwata vakaenda kupiko vakangotipanzwisa vachibva vati zi. Mungatsanangurira vanhu kuti zvinhu zvakamira sei muchikwata chenyu?
Hatina kuvapanzwisa, takavapa pati 1 tavapa pati 2 saka yavakamirira iko zvino pati 3 iri kuuya. Kana ndisingakanganisi maprodusa zveida ari kusevenza flat out, kuti diski la vanhu ringe rabuda nokukasira handina zvangu specific date kuti riini but ndingangoti munguva pfupi iri kutevera.
Makashanda nechikwata chimwe chete chamakaita nacho here vhidhiyo yekutanga nerechipiri?
Pane vatakashanda navo adamba refu kutanga vasange varipo asi pane vamwe vanenge varipo zvakare.
Pakambobudawo mashoko ekuti ukama hwenyu nevamwe vamaishanda navo vakaita sava Deft Dzatsunga nevamwe hunenge husisina kumira zvakanaka.
Pane nyaya vadzatsunga ndingati pakaita fallout soon after chakuita part 2 kuti vadzatsunga vanozokwanisa kunge vachibatana navamwe kubva gore rapera muna December. Kusika pari zvino maprojekti atanga achingoita kubva kumacommercials nechi tanga tava kungoita teka but hazvina kukwanisa kutimisa basa nokuti patakaita vharazipi yekutanga vadzatsunga vanga vasipo zomwe vataishanda naye vakatozouya mushure mokunge vaona kuti vamwe vandaimboshanda navo havana kumira pane zvavafana kuita vachibva vauya nakuzabatana papart 2 saka papart 3 vakazokwanisa kurongavo vakaita damba refu ravo ravakabudisa mazuvano rakabuda patv vachiadvertise ravamayaya.
Chiitiko ichi mungaona chichikanganisa zvakadii kuteverwa kwanga kuchiitwa chikwata chenyu uye kufarirwa kwemavhidhiyo enyu sabo kuvhara zipi?
Kufa kwomujoni kabva aivhagwi development yakatoitika iyoyi development yakanaka kufield yedu yamahart because achievement yedu isusu takatoiita because kana vanhu vanga vasingazikamwa vavakuzikamwa vakainga palimelight kuburikidza nemutambo wedu watakaita zvichizoburikidza futi nokubuda kwemamwe mabasa avakubuda kureva kukura kwechikwata nokukura kwemaproducts because chinodikanwa ndechekuti vanhu vavane zvokuona nokudzidza kubva pamitambo yedu. Ndinovimba munoziva vadzatsunga vari munhu ane experience yakakura zvikuru nyaya yezvemitambo izvi saka ndinoti kuvateereri ngavatarisirei damba refu ravadzatsunga ravakaita iro rinonzi vamayaya vagotarisirawo zvitinoita veisusu zvitichabudisa panguva inotevera vachingofara nazvo zvese zvakadero.
Ko mashoko ekunze kusawirirana kwakabuda panyaya dzemashandisirwo emari mungajekesa kuti zvii zvakatora nzvimbo?
Kana ari maallegations haangabhesewi nawo nokuti iyo trust ina mashandiro einoita of which iwo as a trustee there is always a platform in any organization yekuti kana pakaita any anomaly kana kuti muono wako iwo kuti mafambiro akaita sawo haasi wetinoda trust ndo inodecida not an individual.
Tinoona kuti vananyanduri vazhinji vari kuchema nenyaya dzepairesi. Zvii zvamakaita pavhidhiyo ramuri kuburitsa rechitatu iri sabo kuvhara zipi 3 kudzivirira nyaya dzekubiwa kwemabasa enyu?
Mukoma kandimirerero idambudziko guru rangofanana neibhola nokuti maartist edu muno muzimbabwe tirikungofira panzvimbo imwe chete ipapo. Icho chacho vachikumbira takangotabvira kuita kuti ivo vanopindawo muparliamendi devaitawo malegislation anokwanisa kunge achiprotekta maartist sinzi tichibhadharawo mari kuna nazimura zetax nechi saka dambudziko ritina rero rakakura asi hatingataurio isedu as small fish kuti urongwa hwedu hwakamira sei pakuita kedu pirate but zvakaoma chichimwe chete chinongoenda kuhurumende kuti hurumende dei yaona vana vayo pakuchema kwavanoita.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamubayiwa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe.
Haiwa vateereri, mutarisiri namaziso matsvuku, damba refu renyu riri kuuya, ini sabhuku ini ndinokudzai kudero, mwinimwini iri kuuya, gokodera ndandaiona chokuziva, munyorese kumabago kana rori youya.
Manga makateerera kune vanoita zvemitambo yemadrama vaDeft Mubayiwa vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekunzi sabhu kuvhara zipi. Muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu, chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, ndokusiyai mwoka. Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro yenhau zvakare. Meya weguta reHarare anoti hapachinazve kuregerera vanhu vanenge vaine zvikwereti nekuti zvakamboitwa gore rapera zvave kukanganisa mabasa ekanzuro. Varimi vefodya vokurudzirwa kurima fodya yemhando yepamusoro kuti vawane mari yakati wandei. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kunavo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube.